manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kurume 14 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kwavanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maemergencies ndiwo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvezvakare.
Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Dorare RTGS roderera kekutanga kubva zvaraparurwa na governor weRBZ. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru ava vari kurangwa mabasa vanoti vari kurapa vanhu vari kurwarisisa chete sezvo vachiti hurumende iri kutadza kuvapa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Zvichakadai kurangwa mabasa uku kunonzi kwapararirawo kune zvimwe zvipatara zvehurumende muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanachiremba vakuru vari kuramwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda musangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo neZuro. Mumwe wevanachiremba vakuru vepachipatara cheparire nyatwa Dr. David Chimuka vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kuti mangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya vatinoti maelective cases, vanouya tinoita vasina nehari. Asi vazhinji vanenge washoma nouya vachida treatment inenge iri inotiti emergency. Ndiyo takafunga kuti tiite ivavo tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisupporta nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanaka naka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergencies. Ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergencies ndiwo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvezvakare.
Mumwe chiremba wepaparire nyatwa Dr. Shingai Chiurunge vati vave kungopa varwere mapepa ekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Panongopinda topa hama maprescription, hama dzoenda kuprivate dzotenga kana vakakwanisa kutenga. Pane mashiremba akawanda panapa anotoine mishonga yavakatenga vega itori kumaward yekupa mapatients pamwe vanenge va tumwa asina kana hama wana achibva kumamisha.
Vamwe vanachiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital nechitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neanachiremba vekuparire nyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti anhu achiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Uh, Dora re RTGS radzikira uremu kekutanga nasi kubva zvakadzikwa uremu uhu na governor we RBZ Dr. John Mangudya apo vakaparura urongwa hwekufambiswa kwemari. Vamangudya vainge vati dora iri ritengeswe ne 2.5 padora rekwa America mabanga asi nasi ranga rakwira kusvika pa 2.7. Pamukoto dora iri riri kutengeswa ne 3.8. Vaimbi vegurukota rezveupfumi vatendai biti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti izvi hazvivashamisi.
Kumabhengi mari yakariliswa i5 million chete. Isusu maimports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaita ba. Uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa naCBZ, Stanbic. Hakuna bazviriko chavaa kuita manje ndechekuti kana uri pa priority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana, vanoti vanokutengesera mari iyoyo, but handizvoba zvinoitika pa foreign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaanaunzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri maUS dollar achinzi ari geje geje nebond note ndo dzakadivaliwa.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics dzenyu dzakanhura hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa naThomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note todzokera kuregime yemamultiple currencies.
Avanga vari vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti zvinhu zvichakagadzikana.
MuZimbabweni wese ane nyika yake huze patriotic Zimbabweni anofanira kuona zvino nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process, hazvibva zvanaka one day yekuti tindafunga kuti ratinga dzasvika patofunga kuti tinosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kuita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months, maprocess achidiscover ega emumaketi kuti aiwa mari yenyu yanyaitangira pamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwire, depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira wamwanogona kuti kavamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Kozi nozoshanda sei apa?
Aiwa, ipapo ngatisamikisi vamanguzha navagono kana kuti vamutuli navagono. Aiwa, tatisiyanei. Time iya yavagono muchaziva paya paita yataiti running printing press, kuprinda mari ngoti chese chashota mari takutonoprinda. Ndo chakati Zimbabwe dhola reparare. Mari haiprindwe that way. Mari inofanira kuprindwa according to productivity iri muekonomi. That is why you find even bond note harina kukolapsa zvokumhanya. Mukatarisa bond note iroro pariro rakatosimba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there, but harina kubva razodonha zvese zvokumhanya even papararo market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara nefashion yakaitika hyperinflation. Paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika handiti, asi inomboramba uchiprinta mari.
Nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yamisa kushanda kwesangano rakazvimirira roga recotrad kumasvingo ichiti iri kuongorora kuti rine magwaro akakwana here. Gantri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vaBrighton Ramusi, mushandi wekotrad vati vagamutira tsamba kubva kuna mudzidzi wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa.
Vati izvoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastairway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, nokuti mashoko aya ari kuuya mumazuva mashomanana adarika. President wamunangagwa wakanga wati vachateverera masangano akazvimirira oga, papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga, nokuti ndomamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Manuwa nesu kufanza kumabasa msangano iri. Vazi vana imzoro zivati kumiswa kushanda kwa vaita kushakanganza zukuru wa shandi vavo.
Suspension ya dawa piwa ni urumende. Ichi afekta wa shandi wanosuka iwo 15. Then igu afekta zwe 10,000 ma members ari mu community tolerance, reconciliation and development. Ma members anga achibenefita kuma garden, peace gardens. Anga achibenefita kuma soccer tournaments. Anga achibenefita kuma human rights. Education na tanga tishiwa hapa, ni social accountability, tanga tishiwa jizisa ni capacity building.
Mara musivaende rambiri wa chiti, nyaye magwara isiwe ya maru kurambizirwa. Sezovane gwaro re notorial deed of trust, la waka nyoresa kuhurumende muna 2012, rene numbers noti MA1050/2012. Vahove varamba kutipa chikonzero cha vamisira kota rebasa parunare vachiti vanga vakabatikana apo gurukota remasvingo vaedza chadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi vatizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Banga remadzimai reZimbabwe Women's Microfinance Bank nhasi rakumbira nhengo dzeparamende kuti dzitaure nehurumende kuti ripiwe mari yakawanda kuti rikwanise kukweretesa madzimai kuti vaitewo mabasa akasiyana-siyana kusimudzira upenyu hwemhuri dzavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri Amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda mumaprovinsi nemawadzi ese asati takura kusvika ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms yemari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function yeinvestment in the bank.
Vati sebhanga idzva mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore ishoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera. Uye pavanhu ivava vanhu zviruzisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizimisi nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Muumiriri weGweru Urban vaBrian Dube vemDC vanove imwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muZimbabwe pachishandiswa madzimai.
Ngavawedzere maresources kubhengi irori kuitira kuti rigone kusvika kumativi mana enyika tikwanise kuwana madzimai yese achi access ama loans are available.
Imwe nengo yekomiti iyi vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro peWomen's Bank uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Tadzidza kuti bank rinogona kubatsira hupfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai.
Bhanga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizimisi uye pari zvino riri muHarare chete uye rinotarisira kuvhura rimwe bhanga muBulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange hazvo vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika uku vaive kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni matatu emadhora uye vanhu vekumidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million vachiteverwa neHarare neManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano wekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender summit uri kuitwa muNew York muno muAmerica. Nhasi kumucheto kwemusangano uyu Zimbabwe iri kutarisirwa kutaurawo nezvairi kuita kusimudzira madzimai. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naAmai Mutsvangwa.
Commission on the Status of Women inaitwa gore negore simu ye gore rino kutaura iyo nezve social protection. Social protection meaning kuti kuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai kuti vabiku nyika dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekubatikana nenyaya yekuti vanasikana vedu havakurukwa vasati vasvika 18 years. Nayo zvikuru nyika dzese dzinogona kubudirira kuita maside events aya.
Zvii zvinenge zvichiitika muside events aya kana kutisangana nenge ichiitwa kumucheto yemusangano mukuru United Nations uyezve kosha
zvikuru kuti inopa during you ine two events. Side events yekutanga iko nhasi andaa kutomhanyira iye zvino iyoyo ndeikuratidza kuti madzimai nyaya mikando inovabatsira sei. Nyaya yema input yavanopiwa inovabatsira sei. Kudzimai vati kupindo mamining se Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development inovabatsira sei. Pozoita nyaya dzakawanda dziri kuitwa dzichitungamirirwa naFirst Lady wedu womunyika yeZimbabwe. Tinoratidzirawo firimu rinoratidza kuti honai ndozviri kuitwa muZimbabwe izvi. Nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichiteerera dzichibvunza mubvunzo dzekuti ko apo makazvifambisa sei, ko apo hamugoni here kudai mugozviimprova. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe paCSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Monica Mutsva vari parunare munyu muno muAmerica naMavhila Muhlanganya uye weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court muBulawayo asimuke kuGweru taura chava chipenye tevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese varasa chikumbiro chamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube. Vakunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuwana rusununguko, kodzero iyi inofanirwa kuvepo kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo. Musonza uyo ane mutyairi wege muAir Force of Zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azofa mushure mekunge vatadza kunzwisisana panyaya yekuti iye mudzi aipomera Lucy kuti aidanana nemumwe murume. VaMakonese vati kunyange hazvo musonza ari kumhosva yaari kupomerwa zviri pachena kutomerana nezvakawanda zvinonzi zvakaiti uyu. Vatiwo pane umbowo hwakasimba hunoroverera musonza izvo vati zvinogo mupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba. Vatiwo dare raivera zvipira kutanga kutonga nyaya musonza akaunza imwe nyaya mudare achiti anoda kuti dare reConstitutional Court ritare kuti vatongi vedare reHigh Court vanofanirwa kuve nevabatsiri vanonzi muchirungu assessors here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva. VaMakonese vati semaonero avo musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa. Vatiwo nyaya yekuti musonza anobvuma kuti akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kwakamuuraya inoita kuti vaone asina kukodzera kuti atongwe achibva kumba vachitsinira kuti musonza anogona kutiza. Rimwe remagweta ari kumirira musonza muzvare Tabo Kanyati vatsanangura zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chebhela hatina kuchipiwa. Achatongeswa nyaya dzake dzese yeConstitutional Court ne-main trial achibva mutorongo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Masangano emakereke anosanganisira Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe neUnion for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe achaita musangano wemazuva maviri kutanga mangwana achitarisa mamiriro akaita zvino munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizere, tanonoka wande weStudio 7 abata munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vemakereke pasure pemusangano watakaita weNational Leadership Prayer Breakfast vakabvumirana kuti utungamiri hwavo unosangana kupera kwesvondo rino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igovatungamira kuti kana ivo vachiparticipata munational dialogue vanenge vane donzvo rimwe chete rinoinfomiwa nenational dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Zviri kuitwa kupera kwevhiki iro rino kutanga mangwana. Asi chatinotarisira ndechekuti process yachona inogona kuti rebei donzvo rachona rinozofanira kupera mukati mevhiki umu, nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozolonchewa pakutanga paApril apo.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutsikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo kuti nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati semutori wenhau mufi ange akashinga uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba kune vamwe vokuti pasi rino iri rati Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo. Kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwids panyaya yokudefenda Zimbabwe. Takuda kuvabhana kuti vaifambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvinhu. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vaKisnoti Mukwazhe vati mushakabva aifanira kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba, Ruben Barwe, ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy angaka ari munhu ari principled ane teera gwara kana zviri wrong aikutaura kuti zviri wrong.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashayika zvakare urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vana vakasiyiwa nevabereki vavo vachitiza hondo muDRC vave nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kuratidzira kwavana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenya kwamuHarare kunonzi nevamwe kwakaratidza pena kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvinonzi zvaparara zvakanyanya. Asi vamwe zvikuru vebato rezano PF vanoti kuparara kwezvipatara kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari vebato reMDC Dr. Henry Madzorera pamwe nevakambovewo nhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vezano PF. Tatanga nekubvunza Dr. Madzorera kuti vanoona sei mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara.
Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vanachiremba tinavo, manesi tinavo, asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagrovho zvokupfeka vanhu vachiita basa vachibata maronda. Mabandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki inoshanda hazvichisipo kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi pasi chaiko. Tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvemazuva ese. Zvokuti basa harichaitwi, maoperation haasisiri kuitwa. Tamirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical kozongatichimhanya toita operation.
Vachuma, munoti nezvakavana chemamiriro akachipatara, nekuti imi nebato renyu rezanu PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona matarero akaita chiremba akabuda musocial media nezuro vechitaura nyaya yemamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitika ipo paya, nekuti neni ndiri munhuwo sevanhu vese tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara. Zvinhu hazvinaumira mushe, zvisina kumira mushe kudaro ndiyoro nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii chiri kuitika. Vanhu vari kupomera mhosva kuzanu PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo, zanu PF ndiyo iri kutonga for sure. Kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho, asi kana tazvitakura ipo paya, let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munomubulawayo as I speak, kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC, vamwe vacho vatori kuparliament, vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna Nampiro UBH uko, oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei, opiwa mari asina kusupplya chunhu. Aita kudaro blame yakuya kuzanu PF, blame yakuya kuhurumende. Yet isusu vanhu, ordinary people, are the people that are doing the corruption. Ndisiti kuuraya zvinhu, tikuita maghost invoices. Ndo zvinhu zviri kuuraya nyika, ndo zvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndo zvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzwere Ramanzwa, nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubato kwenyu, munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, pandongopukana navo chete ndepekuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navachuma. Nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isu tinoti vanhu vanoda kuita corruption ngavaende kujere, hazvina mhosva kuti ndeve kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabweans tiri vanhu vari sophisticated kereke. Kana tichiita nyaya idzi so, ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabahwe. Hai, ipapo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzerera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muzanu PF kunzi zvirango ndo zvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo uko, kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangirai muinclusive government, hazvina kuimprova here? Kwaakune mishonga, kwaakune zvese zvinodiwa. Pane chakaa chachinja here panyaya inonzi masanctions acho iwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muzanu PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya yemasanctions against the president, against vanhu vati kuya kunyepa kwayo. Makamboona president vachinetseka? Havaendi kuamerica kwacho here kana kune maun? But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.
Vanga vari vakamboya nhengo yeparlamende mupelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma webato rezanu PF vari parunhare muBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kugurukota kune vakamboyo gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera veMDC vari parunhare muKwekwe. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yebhanga remadzimai kana kuti Women's Bank. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthwazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa ekuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliningi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni. Sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcishi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba lizulu lesikhukhula. Okwakathesi bebethi lona likhangelela ukuthi lokele kuMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelela ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina, indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-central Mozambique, kuseqela lakithi, kobo Manicaland, sikhangelela ukuthi ikhona lapho kungaba lomonakalo omkhulu ozabangelwa izulu leli elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nxa besitsho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North leSouth, izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi eliletha amanzi amaningi esikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lomonakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South leMaswingo, kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune loJuly besingeke simfice. so siya silethemba abanye bathi senzeni skiminwe we are keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekela lathi kancane nje lizulu umoya haya sifuni kodwa sifuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela sePari Renyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngumphathi ntambo obona ngezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola emelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela bePari Renyatwa baqale ukhalala umsebenzi ngolesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank, unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lephalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lephalamende ebelivakatshele leli bhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselancedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lephalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli izindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okuningi besifike savakashela ibhenki yabesifazane i-Women Bank ngesilungu. Sifunda okuningi kakhulu njengabameli baseParliament. Sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibhenki lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibhenki lela besimame sifuna ukulisupporta njengeParliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentathele izindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweleBhilithane uthi uchazisele idale lePhalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo inengi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7.
Bode iBrithani yonke bengihlangana lezinkulungwane ezinkulungwane zabomama. Yebona ye babe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ePhalamende yabo. Ngikhuluma nabameli bePhalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babambe ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugidimisa ukuthi ohulumende nanxa amapholisa echaya abantu ngamasosha echaya abantu akumelanga ukuthi babe lelungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi bangene umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje. Saxoxisana silungiselela iCongress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo zalesi sine-Congress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi, sebenzeni, njalo kuyini okungazani kuyabaphica. Hayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye ku-Congress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kweBrithani ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lePhalamende kweleBotswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemapulazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kweleBotswana.
Ilunga ledale lePhalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla liphikisayo eleBotswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza ajiwe ukubuyiselwa emuva. EleBotswana liwisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. UKisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exotshanisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitsheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini, imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabeBotswana. Ayisikho kwakuqala kulo mbono ofana lokakwisupile edale lePhalamende yeBotswana. Kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe uhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labe eZimbabwe elingena eBotswana ngekho emthethweni lizithola lisebenza ezindlini, emapulazini kanye lekwakheni. Unkosazana Elnet Ndlovu, yena osebenza ezindlini eHabron, uthi kungajabulisa uma idale lePhalamende eBotswana lingadlulisa lombono ube umthetho.
Singena nzima, njalo siphila nzima kwele Botswana. Sidlala umacatshelana lamapholisi. Uma kunganikezwa amaphepha, kungaba lula kanye lakuhulumende ukuthi engatshoni exotshana lathi.
Omunye oweZimbabwe njalo, umnumzana Sifas Ncube, uthi kusobala ukuthi eleBotswana alenelisi uqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni, ngakho imbono yelunga ledale lePhalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo, ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemapulazini lapho kutholakala abangamaphepha kuphela, abanye basemahofisini amakhulu, ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lePhalamende, yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngiseHabron kweleBotswana.
KuLivetalk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili, kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Iningi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle, izibhedlela lezi seziphenduke zaba izilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kuzwa besithi bona babutsayo besithi bengaze charge i-2% transactional tax imithelo lwana wamafoni imali zakuwa khona. Umuntu lencube uyabhoda emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibhajethi yakhe simi kahle. Kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa, kufanele kulungisiswe abantu bengakababhubhi abaningi.
Mnumzana Ndlovu, bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha, babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle ebusa abantu behlupheka. Ikho ke uhulumende wezana uPiyefu kaMnangagwa akalandaba lozulu weZimbabwe. Okwakhe ukuthi kuyatshaja abantu ama-taxis bathathe izimali bagade indizamthina kumaphando kwelizwe behaya indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ngama-advisors bespenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho. Yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba zama-social services izinto ezinceda abantu beZimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli
lokudana ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe.
Babungwenya, sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo. Sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho, kodwa emafamasi eziphathamandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam. Akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho?
Sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption yiye engathi idlubhethu, ngoba umnumzana u-Obadaya Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini. Basebelungisisa futhi i-procurement office entshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu, akukaguquki. Laba abathengayo bethenga amathenda amathenda anikwa abantu bezanu-P F, kungathi imithi lokhu i-expire. So kutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaudlwesitsho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo.
Baba uNdlovu, sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo eqhatha enye inkampani yakwelemelika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso. IZimbabwe ibhadala imali enengi kakhulu, ingxenye yesigidi ngomnyaka. Imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempila kahle?
Khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi, akula abakhokhele. Imali eningi kakhulu, imali enganceda uzulu kakhulu, imali engathenga imithi ezibhedlela, imali engaholisa odokotela lamanesi, imali engaholisa ababalisi ezikolo, imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe, kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izinto eziningi nje, le infrastructure le enganisidilika. Imali eningi kakhulu, kodwa ke iyadlaliswa ke leyo mali, siyaholisa abantu bemelika, bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agezwa khona, bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona. Kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo bale confusion abakwenzayo kabakwazi, ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani ngoba uqhatshe umuntu ozakukhulumela. Kumele uguqule izenzo zakho, uyenze intando kazulu, uyenze okufunakalayo. Ama-sanctions ancikilika wodwa nje njengamazolo aphela.
Baba uNgwenya, kuyiphethe khonapho, lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle?
Ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya, hatshi ukugezisa nje imvubu eyayidlalisakeni. So sokufanele ukuthi uhulumende lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi izinto zilungisiswe.
Ngamafithane, akuyiphethe baba uNdlovu.
Sithi thina abantwana bezimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini, sibone ukuthi abantu bezanu-P F kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela. Ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho, singathabeli amantsaru lama-t-shirt, singathabeli rayisi ye-2 days, singathabeli amathotshi. Kasihambenini siyekhiphe ibandla lezanu-P F complete sifakele MDC ubaba uChamisa akhokhele ilizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamaNdebele u-Albert Zwelibanzi Gumede, yena obhubhe ngeviki edluleyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikamoye. Abatsha, abadala, abakwele South Africa labaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho, kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye. Omunye wabadala bebandla leMthwakazi Liberation Front, umnumzana Duncan Dlamini, uchaza umuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa. kati ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala.
Engakalali bengilayo emini saxoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengoba nduna kathi angakathi ibizo leli hayi asoze fule ithathe wathi hayi asoze fule ithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi so nje njalo nduna lami hamba kuhle.
Kati komele ibandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kunenge okufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuye.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na sidumele kakhulu ngokuhamba kwakhe ubaba uGumede.
Umna wakhe kamoya umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakulu hlangothi bethokoza ngendlela umuyi abeziphethe ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Bindoda ethi ngayisikhonifisa abantu badle bajabule, bindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ukuba inkomo zikuphi. Kumele zinqandwe zeduze, bindoda ethambe kuhlatshwe abantu badle. Lakhona ubuntu bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle bomvu. Kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshula into enjengaleyo badla inyama bakholise, bekujabulela lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokukhala ngamakhaza. Ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubesele minyaka edlula amatshumi amathathu ehlala kwele South Africa kanti ke ubehlalahlala ayifika emzini kayise eNswazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalitshumi lasishiyagalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Melitulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele Mthwakazi likhumbulelwe yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.